Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsetsenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 8, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatimirirani nemutongo waitwa neConstitutional Court. Zviri pachena kuti waita political judgment, vateerera mafaction nemamwe mapato, zviri pachena izvozvo.
Dare reConstitutional Court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvhota risendekwe parutivi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa varadzikwa kumarinda eHeroes Acre.
Chikoro chiri kuti chakuda maUS$ 50. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu $100.
Zvikoro zvovhurwa nhasi, vabereki vachigununʼuna nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro rekutara miganhu yekuvhota kana kuti delimitation report rakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinzi harina kuitwa zviri pamutemo rosendekwa parutivi, sarudzo dzombomira kuitwa. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava avo vanga vachitungamira dare rezere reConstitutional Court rine vatongi vanomwe vati vaona zvakakodzera kuti vageze maoko avo panyaya iyi, vachiti magwaro vamonzora hana kunyatsonyorwa zvakanaka. VaMalava vati vachapa zvikonzero zvizere munguva pfupi iri kutevera. Gweta ravamonzora muzvinafundo Lavimore Maduku vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Dare rati iro harisi kuda kunzwa nyaya yedu, vachiti manyorero atakaita nemakumbiriro atakaita kuti vatinzwe haasiwo madiro avanga vachiti. Tinozviremekedza izvozvo, tema gweta tinoziva kuti ndobasa recourt, tazvinzwa tichaentendera nezvavataura izvozvo. Asi tinoona kuti havana kutarisa nyaya yatanga taunza. Nyaya yatanga taunza yemaclients haina kutongwa nhasi. Nyaya iyi ndeyekuti chekutanga ripoti yakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission yeZEC yedelimitation haisiri pamutemo pebundo remutemo, yakashata, haisitombori zviri pamutemo. Izvozvo hazvina kudayirwa nedare. Then imwe ndeyekuti izvozvo zvekubudisa ripoti yakadaro zvakatyora kodzero yemaclients edu. Vamonzora president weMDC neMDC yacho yekuti ivawo maclients edu vane kodzero yekuti election muZimbabwe iitwe pakachena, iite yainonzi muchirungu free and fair. Hazvina kupindurwa neConstitutional Court izvozvo.
VaMaduku vati vachasimudzira nyaya iyi kumberi zvisinei nemutongo waturwa nedare nhasi, vachiti vachaenda nenyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Saka isu kuti tataurira yanonzi advice, tataurira maclients edu kuti zvavangakwanisa kuita kana vachidura kuenda mberi nenyaya iyoyo, vanenge vava kuenda kudare, dare remuno rinenge rinonzwa nyaya dzese.
Dare risati ratora danho iri ranga rarambidzawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu kuti vanzwiko panyaya iyi seshamwari yedare, vachiti vanga vachifanira kuzvimirira sezvo vari gweta. Mapepa ava ari pamberi pedare, vaBhamu vanga vachida kuti sarudzo dzienderere mberi sezvakatarwa mubumbiro remitemo. Rimwe remagweta avo vaHubert Mandinde vati zvagurwa nedare panyaya yavaBhamu zvichanetsa mune ramangwana kana pakazoita umwe munhu anenge asiri gweta anenge achidawo kunzwikwa mudare panyaya inenge yaunzwa kudare nomwe munhu.
Napamusoro paizvozvo zvovabvanzi vachibviswa pakuva chamari yedare. Chirova kudare rasara zvisina shamwari iyo inotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dzisina kunge dzakauyiswa neavo vari kukumbira neavo vanga vachiti.
Zvichakadai, vamonzora vatsanangura mutongo waturwa nedare semutongo nechekuita nezvematongerwo enyika.
Isu hatiwirirani nemutongo waitwa neconstitutional court. Zviri pachena kuti waita political judgment vateerera mafaction nemamwe mapato, zviri pachena izvozvo. Saka isu seMDC hatisi kuzogumira ipapo, hatisi kuzozorora kusvika delimitation report yakaitwa nezeki yabviswa kana kuti yaitwa revised.
Vamonzora vanga vachida kuti dare rimise sarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo iri. Vamonzora vanoti komisheni inoona nezvesarudzo haina kufambisa basa rayo zvakanaka mukutara miganhu yematunhu achaitwa sarudzo dzemakanzura nenhengo dzeparamende. Saka nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kumbomiswa ZEC ichipiwa mukana wokugadzirisa gwaro remiganhu iri. Zvaitika mudare zvinoreva kuti sarudzo dzave kuenderera mberi pachishandiswa gwaro rezek iri. Uye vamunangagwa vakatotaura kare kuti vachazivisa zuva iri chironguva kana zuva iri ratarwa. Veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tichiri panyaya dzanga dziri kumatare, dare repamusoro reHigh Court rasendeka parutivi mutongo wedare raMagistrate wegore rakapera wekubhadharisa munyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsida Ngarembwa neshamwari yake Julie Burns faini yemadhora emunyika zviuru zvinomwe. Vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati apo vaviri ava vakafora mugwagwa vachiratidzira. Vaviri ava vakaratidzira muna chikumi 2020 vachikurudzira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe pavakazosungwa. Gamba renyika vaAbraham Kabasa avo vakashaya musi wa29 kubvumbi varadzikwa nhasi kunzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre muHarare. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hwatungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avatora mukana uhu kuzivisa vanhu nezvekufamba kwavakaita kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wechitatu. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuviga kwavakabasa, vamunangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa nemagamba akaita savakabasa. Vamunangagwa vatenda mushakabvu nebasa raakaita panguva yehondo apo airapa varwi wehondo yerusununguko kuvapa mishonga nezvekupfeka apo aive mukuru wechipatara chemakosa kwamutoko.
Of an armed struggle required men and women of extreme courage, bravery.
Pakatanga hondo paida varume nevakadzi vakashinga savakabasa avo vaibatsira varwi vehondo yerusununguko nechikafu chokupfeka pamwe nekurapa vainge vakuvara.
Vati nekuda kwemabasa vakabasa, chipatara chemakosa chakazovharwa vakaendeswa kumutoko General Hospital uko vakazosungwa vakakandwa mujeri mushure mokubatwa nemhosva yekubatsira varwi vehondo yerusununguko. Muna 1980 vakasarudzwa kuva mumiriri wemutoko mudzi constituency. Muna 1985 vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutauri weparamende. Muna 1990 vakasarudzwa kuve gavhuna wedunhu remashonaland east. Vachitaurawo nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika senzira yekusimudzira upfumi hwenyika nemagariro akanaka evanhu.
Events such as my attendance at the coronation of King Charles this last weekend,
zvinhu zvakaita sekuenda kwandaita pakugadzwa kwamambo Charles musangano weTransform Africa Summit pamwe netrade fair zvinobatsira mukutengeserana nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo gore rino, zvakakosha kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa namagamba akaita savakabasa nevamwe varere munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yese. Vatiwo Vanhu vanofanira kuvhota murunyararo.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no.
Sezvo tava kugadzirira sarudzo, tinokurudzira zvakare kuti ngatipiane ine mhirizhonga tivhote murunyararo.
Mutauri wezanupf vaChris Mutsvangwa vati vafara chose nekukokwa kwavamunangagwa vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe yari kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Asi mumwe wevatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa reTCCC vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunonaka chete kana hurumende yeZimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu.
Vanoda kutongwa kwakanaka ino demokrasi vakavapa zviga kuti ita zvakati, mahuman rights, rule of law, makotsi ngave independent, mainstitution akafanana nezeki ngava independent, asi zvese zviri kumbunyikidzwa.
Vakabasa vasiya mudzimai amai Miriam nevana gumi nemumwe vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years vakafa nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, asi vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzedzidzo sezvo zvimwe zvikoro zviri kuti zvinoda madhora ekuAmerica pane chimwe chikamu. Izvi zvave kutyirwa kuti zvichapa kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda kusanganisira Chinoway High, Kuchama High, Falcon College, Northwood Seventh Day Adventist zvakaudza vabereki kuti vanofanirwa kubhadhara imwe mari iri mumadhora ekuAmerica. Mumwe mubereki ane mwana paChinoway High vaIsrael Nyandoro vanoti izvi hazvisi nyore.
Chikoro chiri kuti chabuda maUS dollars 30. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu ya US dollar here chete, nokuti takaswipe mari chibhadhara mafees kuchikoro ikoko muaccount yechikoro. Asi tochienda kuchikoro, chikoro chinoti hachitambire mari iyoyo.
Mutauro webanze rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti zvikoro hazvifanirwe kubhadharisa mari dzisina kutenderanwa nevabereki.
Vaya vanayo forex vanobvumidzwawo kubhadhara forex kuschool fees, vaya vasina vanokwanisa kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe.
Sachigaro wekomiti inofambisa mabasa paChinoway High vaBlessed Mhlanga vanoti vabereki ndivo vakasunga chisungo chekuti vabhadhare mari yemadhora ekuAmerica vachiti pamutemo.
Vabereki vega paAGM nekurwadziwa nekuda kuti vana vavo vadye zvinovakwanira zvinovada. Vabereki vega ndivo vakataura kuti isusu tinoda kubhadhara mari yedu in United States dollars.
Vabereki vane vana paNorthwood Seventh Day Adventist vanonzi vabhadhare mari iri pakati pemazana matatu nemazana masere kana kuti US 375 neUS 890. Vari paFalcon vanonzi vabhadhare mari inodarika zviuru zvishanu kana kuti US 5665. Mumwe mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Raure vanoti zvikoro zviri kungotevedzera hurumende iyo yave kubhadharisa zvose zvainoita nemadhora ekuAmerica.
Magoods and services ese akungobhadhara maUS dollars. Changosara chete vashandi vari kuitirwa utsinye vane maemployers vachinyima maUS dollars for masalaries.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vanoti
isi tinoona kuti mutemo wakanaka unoti vabereki ngavabhadhare nemari yavanokwanisa. Asi hatiri kuda kutotaura ndechekuti vana tavataungana ndoro ava they have lost control yamaschools. Zvemutemo hapasisina, maboarding schools akungobhadharisa mari nema US dollar chete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaines paradza vanoti vabereki vafanirwe kuponderwa musaga sekatsi.
Vakangokomplaina pasocial media hazvibatsiri, ngavakomplaine kumastructures ehurumende akanangana nezvedzidzo.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti nyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzechikoro ichapa kuti vana vakawanda vagume vogara kumba. Imwe ongororo yakaitwa neUNICEF inoratidzawo kuti uwandu hwevana vari kusiyira chikoro panzira hwasvika zvikamu makumi mana nemanomwe kubva muzana, kana kuti 47%. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Reserve Bank of Zimbabwe yaparura imwe mhando yemari kana kuti digital gold tokens inoshandiswa sechibatiso chegoridhe rinenge rakachengetedzwa kumatura ebhanga iri. Hatina kukwanisa kubata mugovernor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mashoko kuvatori venhau vakati mari iyi inogona kushandiswa kuchengetedza uremu hwemari yemunhu uye inenge isingakurumidze kushaya simba sezviri kuita dhora remunyika. Pamukoto, dhora remuAmerica riri kutengwa nemadhora zviuru zviviri nemazana manomwe zvemadhora emuZimbabwe, kana kuti $1 is to $2,700. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Hongu chaka chinongwa chakanaka. Tiri kuona nyika dzakawanda pasi rese dzimwe dzaakuunzawo ma digital currencies as part of the digital economy. Zvinongoita kuti zvinowedzera ma currency mu economy. Of course, parizvino tiri kunyangoshandisa ma US dollar nema Zimbabwe dollar, saka ma digital coins aya ndeimwe nzira yavanogona kunge vachishandisa mukutenga zvinhu or even mukuita store of value sezvakataurwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe.
Saka chirongwa ichi chinosiyana papi nechakamboparurwa kumashuroko chiya chemagold coins?
I think chinonyaita kuti asiyane nemagold coins ndechekuti magold coins they are largely a store of value, but ma digital coins aya anega asi just a store of value chete, asi anogona kutoshandiswa se a currency in terms of day to day transactions, kutenga nekutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebhanga guru renyika reRBZ kubva kumashuro. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsirawo kuwedzera makarenzi aripo uye kuderedzawo zvakare probably high demand yema US dollar, ndotarisiro especially from the central bank kuti chichaderedza demand yakanyanya yema US dollar remuekonomi, iri kuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar, zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar tikatarisa kenzanisa nema United States dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Numa kubva kuvari kumirira hurumende yechiuto yemuSudan nevakaipandukira veRapid Response Forces dziri kuenderera mberi nehurukuro muSaudi Arabia. Mapato aya anoti arungotaurirana kuti aone kuti vanhu vangabatsirwe sei kwete kuti vamise hondo. Saudi Arabia yakavimbisa kubatsira Sudan nemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million yakanangana nekubatsira vari kuda chikafu nezvimwe. Nhanganyaya yenhaurirano idzi yakatotanga nemusi wemugovera. Hondo pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirirwa naGeneral Abdel Fattah Burhan nevakaipandukira veRapid Support Forces vanotungamirirwa naGeneral Muhammad Hamdan Dagalo yakatanga musi wa 15 kubvumbi. Zvibvumirano zvose zvekuedza kumisa hondo iyi kana kwenguva pfupi hazvisi kuremekedzwa nemapato maviri aya. Sangano rinopa rubatsiro reWorld Health Organization, World Food Program, rinoti chikafu chemari inosvika mamiriyoni gumi nemana kana kuti 14 million chakabiwa matura aro munyika iyi. Mukuziya nezvehondo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Mauto ekunyika yeSudan ayo ari kurwisana ari kunosangana kunyika yeSaudi Arabia. Kune nhumwa dziri kubva kumativi maviri emauto aya dziri kunosangana ikoko.
Zvamira zvakadai tichitarisawo ivo vagari vemuSudan, munoona pane chichasanduka here mushure mekunge nhumwa idzi dzawanikwa idzo dzichisangana muSaudi Arabia?
Havasi kunyatsoratidza chiedza sekuti kusangana uku kuchaita kuti hondo imire, nekuti zviri kutaurwa ndezvekuti vari kungosangana chete kuti vagone kupa mukana kune avo vanobatsira vanhu vanenge vari pamatambudziko yainonzi pachirungu humanitarian aid, kuti vagone kuita basa ravo, vagone kubatsira vamwe vanhu vakakanganisika nokuda kwehondo iriko. Asi matimu maviri aya abudisa pachena kuti kusangana kwekungoti bedzi ivava vanobatsira vagone kuita basa ravo hazvisi zvekuti vari kutenderana kuti hondo imire.
Hondo iyi iri muSudan mungati yakanganisa sei nyika iyi, pangave pari pavagari kana zvimwewo munyika iyi?
Zviri kubuda kuti hondo iyi ihondo yaparadza zvakawanda. Tikutarisa zvivakwa, tikutarisawo nyaya yekuti yaita kuti vanhu vanodarika 300,000 vabve pavanga vachigara vachienda kumwe, iya inonzi internal displacement. Tinoona zvakare kuti pane vanhu vakati one day vakafa nokuda. Saka kuramba hondo ichienderera mberi hazvisi zvinhu zvinoradza kubatsira yeSudan, zvinhu zvinotongoramba zvichidzosera kumasure. Tarisa kuti nyika yeSudan haisi imwe nyika dzatingati dzakabudirira. Kusabudirira ikoko hondo inotowedzera kuidzosera kumashure pane payanga yavo. Asi kana ivo vemauto vasiri kutenderana vari kuramba vachiita zvehondo, hapana zvazvingaitwa. Ndoo nyaya iri kuSudan.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa, naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa nekuda kwemafashamu emvura akaitika svondo rapera kuDemocratic Republic of Congo. Uhwandu hwevanhu vafa hunonzi hwasvika pamazana mana kana kuti 400. Denda reasma rimwe rezvimwe zvirwere zvakategeshera munyika iro rinokwanisa kuvhiringidza utano hwemurapwa kana akasatora mishonga yake zvakanaka. Chirwere ichi chinopa kuti munhu atadze kunyatsofema zvakanaka. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti chirwere ichi chinobata mazera nemarudzi ose pasi rose. Vati kune zvinhu zvakawanda zvinokonzera chirwere cheasma uye zvimwe zvacho zvinhu zvatinorarama nazvo mudzimba dzedu.
Vana vanobatwa neasma vanomba mavo nemhaka yekuti pane makapesi anenge ari mumba imomo. Mawall to wall carpets ayane ngozi vanhu vane asma nokuti anochengeta dust. Dust iro rinochengeta yatinoti house dust mite yokonzeresa asma. Saka tinoti visai makapesi wayo kana kuti garai muchasuka nemvura nesipo zviya chaizvo kuita shampooing nemvura inesipo zvinoitisa kuti dust riite shoma vana vasabatwa neasma. Dust chairo romurodhi mapolens kana nguva yemaruva yasvika vakutanga kubatwa neasma.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti fodya chaiyo inokonzeresa kusafema zvakanaka kumurapi ane denda reasma.
Fodya inogona kuitisa kuti ubatwe neasma kana kuti zviite we neasma kudhara. So vamwe vanobatwa wane asma kana vaexercise asi nemhaka yemushonga yatinayo mazuva ano hatisi kunyanya kukurudzira vanhu kuti varege kuexercisa. Exercisa kwakanaka saka tane mushonga iri effective nyange uri neasma ukwanise kumhanya. Takaona vamwe vanhu vane asma vachihwina magold medal kumaolympics.
Chirwere ichi chinogona kuvavo mumhuri chichibva kuvabereki kuenda kuvana pakuzvarwa sezviri kuitika kuna amai Nyasha takaedza vekuNew Forest Estate muHarare vanoti vakazvarwa nacho uye chinombovabata zvakanyanya.
Semwana mudiki unenge usinganyatsozivi mapatterns ekuti chii chaungaita kudzivirira kuti uramba uchikosora uchipindwa nechando. Asi takazoona kuti chainyanya kukonzeresa ndikaenda panzvimbo dzine dust ndaitanga kosora ndikasmela maperfumes kana mafumes akangosimba. Futi kana vanhu vari kupisa pamba chaipo kana kunhuhwidza kana maplastic kana matires imwe mweya inongotenderera mumhepo ndaitotanga kuwiza vaitonzwa chifuwa chaakutinhira.
Mumwe nechirwere ichi sezvo chiri mudzinza rake mwana wemumwe mugari wemuHarare atarisai Malve Mudyiwa ane makore 12 uyo anogara akarovha chikoro kana kupiwa mubhedha kuchipatara kana ave kuzarirwa zvokutadza kufema.
Ini ndine mwana ari asthmatic mwana wemukomana ane makore akusvika iyo 12. Mukomana uyu akaita zvokuzvarwa nayo nokuti mumiru medu tine vakawanda vane asthma kufurikidza neni nowacho tine asma. Mwe mukoma wakewo ane chirwere ichocho, mwe hanzvadzi yakewo ane chirwere ichocho, saka chirwere chomumba. Asi uyu mukomana ari kunyanya kutambudzwa nechirwere ichochi zvakanyanya mazuva ano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vatsinhirawo vachiti denda iri rinofamba neropa remumhuri.
Zvinhu zvinoita kuti asma ite munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko, kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde kana tupukana notoonekwa mumachira magumbezi nemumametrics atinorarira anonzi mahouse plus night. Saka zvakakosha kuti magumbezi achinjwe masheets achinjwe machira ekurarira achinjwe kakati one day pavhiki.
Gore negore Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose musi wa5 Chivabvu kucherechedza zuva reWorld Asthma Day uye bazi reutano rinokurudzira varapwa vese kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru pamwaka watiri kupinda wechando. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekugadzwa kwamambo Charles wechitatu uye nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation kuitira sarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. dare reconstitutional court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvota kana kuti delimitation report riraswe sarudzo dzoendeswa mberi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa varadzikwa kumarinda eHeroes Acre. Zvikoro zvovhurwa vabereki vachigunun'una nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.